Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 2021. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tikaona rubatsiro kuri kune vanobatsira kuti tikangowana mavhaccine akawanda madhozi, zvinogona kureva kuti tinokwanisa kutageta at least 70% yepopulation yedu tikakwanisa ende zvinhu zvikatofamba zvakanaka. Tingangolimita ndiyoyo kuti mari haidzokwaniwo kozoti maUS dollar anenge achidiwa, asi kana taona rubatsiro tikavanotipa tinofara tobva tati ngatipe vanhu as many as possible.
China yovimbisa kupa Zimbabwe mushonga wenhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Muzvare Joana Mamombe vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yavanoti havana kupara. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muAmerica. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. China yazivisa nhasi kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika 14 dzichatanga kuwana rubatsiro rwemajekiseni enhomba yekudzivirira COVID-19 pasi pechirongwa chayo chekubatsira nyika dziri kubudirira kuti dziwane mishonga iyi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutauri webazi rekuChina rinoona nekuchidzana nedzimwe nyika, Vawang Wenbin, avo vati mishonga iyi yakagadzirwa munyika mavo uye zvavari kuita izvi kuzadzisa chitsidzo chakaitwa nemutungamiri wenyika yavo Xi Jinping. Dzimwe nyika dzichawana rubatsiro neZimbabwe iPakistan, Brunei, Nepal, Philippines, Myanmar, Cambodia, Laos, Sri Lanka, Mongolia, Palestine, Belarus, Sierra Leone neEquatorial Guinea. China yatiwo ichabatsira zvekare dzimwe nyika dzichiri kubudirira makumi matatu nesere pachikamu chinotevera uye ichapinda muchirongwa cheWorld Health Organization cheCovax. Inotiwo mishonga yakaita seichapiwa Zimbabwe iyo yakagadzirwa nekambani yeSinopharm neSinovac yakatoendeswa kunyika dzakaita seUnited Arab Emirates, Brazil neChile. VaWenbin vati nyika dzepasi rese dzinofanira kubatana mukurwisa COVID-19 vachiti China icharamba ichibatsira nyika dzichiri kubudirira nedzinotambura nemishonga. Vatiwo vanovimba kuti nyika dzakabudirira dzichaita zvimwezvo kuitira kuti munhu wese awane mushonga wekudzivirira COVID-19. Muchiziviso chavo vaWenbin havana kuzivisa kuti Zimbabwe ichawana mishonga yakawanda zvakadini pasi pechirongwa ichi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa edenda COVID-19 mumahofisi emutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomba vange vakabatikana panguva yataenda pamhepo. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira machiremba anoshanda akazvimirira reMedical and Dental Private Practitioners Association of Zimbabwe, Dr. Johannes Marisa, vati zvaitwa neChina zvakanaka nekuti hurumende yeZimbabwe inogona kunge isina mari yekutenga mishonga inokwanira munhu wese. Vati mabatirwo ari kuitwa vanhu neutachiwana hweCOVID-19 anoratidza kuti mishonga yenhomba iyi ndiyo yakakosha pakubatsira kudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Asi tikaona rubatsiro kuri kune vanobatsira kuti tikangowana mavhaccine akawanda madhozi, zvinogona kureva kuti tinokwanisa kutageta at least 70% yepopulation yedu tikakwanisa ende zvinhu zvikatofamba zvakanaka. Tingangolimita ndiyoyo kuti mari haidzokwaniwo of course nekuti maUS dollar anenge achidiwa, asi kana taona rubatsiro tikavanotipa tinofara tobva tati ngatipe vanhu as many as possible.
Vaenderera mberi vachiti vakazvipira kushanda nehurumende mukudzidzisa vakoti nevamwe kuti mishonga iyi inoshandiswa sei. Vatiwo zvakakosha kuti zvipatara nemakirinika zvitange kugadzirira nzvimbo dzekuchengetera mishonga iyi
sezvo ichinzi inofanira kuchengetedzwa panotonhora.
Kana ari magetsi kuzvipatara anga ariko makirinika asina magetsi achitwane nemagenereta masavo achifanira kushanda zvakanaka tamafiriji edu asanga izochengetwa vaccinini asadisebhika nekushaya kumagetsi nokuti unozoona kwako zonzi mushonga hauchashandi nokuti wakarohwa nezuva magetsi paenda. Saka ndozvimwe zvatingangokurudzira kuti zvingotigoti isu titange taita mapreliminary mapreparations izvozvi prior to season vaccine yedu iyoyo.
Zvichakadai vaimbo venhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vaprince Dubeko Sivanda vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zviri kuitwa nechina zvakanaka zvinosuwisa kuti hurumende haisati yazivisa veruzhinji kuti urongwa hwayo pakutenga nekupa vanhu mishonga yecovid-19 hwakamira sei. Vasivanda vatiwo hapana kujeka pakushandiswa kwezvinhu zvinenge zvapiwa pachena nedzimwe nyika.
Saka even mavaccines acho ari kuuya iwayo zvinotiita kuti tisave nechokwadi zvokuti pane zvinouya here kana zvauya zveshuwa zvichashandiswa for munhu wose here kana zvichatengeswa zvopinda paprivate sector. Zvoreva kuti vanenge vane mari ndivo vachagona kuti vaende kunopiwa mavaccines acho iwayo. Asina mari achagara achingonwa zumbani.
Mashoko eChina anouya apo hurumende yakazivisa nezuro kuti masangano anopa rubatsiro ari kubatsira nyika nemari inoita mazana maviri nemakumi matatu nemana emamiriyoni emadhora ekuamerica kurwisana necovid-19 pamwe nezvirwere zvakaita seBP nediabetes. Mari iyi inosanganisira mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe emadhora ekuamerica yakabva kuglobal fund iyo yave kutoshandiswa kutenga zvekudzivirira varapi kana kuti personal protective equipment mishonga pamwe nezvinoshandiswa kuongorora utachiwana hwecovid-19. Hurumende pachayo inoti ine mamiriyoni zana emadhora ekuamerica ekutenga mishonga yekudzivirira covid-19 munyika ine vanhu vanodarika mamiriyoni 15 kana kuti 15 million. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bazi rezveutano rinoti vanhu 10 nevanomwe kana kuti 17 vakafa necovid-19 nezuro uye vamwe zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa munyika yose hwave pachiuru nemazana maviri ane makumi matatu kana kuti 1234 kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi nyika yose vasvikawo pazviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi mana nevasere kana kuti 33548. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vanosvika makumi manomwe nevaviri kana kuti 72. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika yose vakasvika pazviuru zvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nemumwe kana kuti 5731. Pavanhu ava vanhu vachiri muzvipatara vanonzi nebazi rezveutano vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 199. Pane vari muzvipatara ava makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 99 vanonzi vari kunzwa zviri pakati nepakati kuchiti makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 69 vari kurwarisa kuchizotiwo vapfumbamwe kana kuti 9 vari muintensive care unit. Mukuru webazi runoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti chakanyanya kusimudza huwandu hwevanhu vaibatwa nekufa nechirwere ichi munguva pfupi yadarika inyaya yekuti vanhu vakanga vasati vave noruzivo rwakanyanya. Kushanyirana kwevanhu munguva yezororo uye kumbovhurwa kwezvikoro kuti vana vakwanise kunyora bvunzo. Dr. Manangazira vanoti vokusvika pave nenhomba, uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCovid-19 ucharamba uchikwira nekudzika zvichienderana nekuti vanhu vari kuzvidzivirira zvakadii. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Tinotenda nemubvunzo wenyu vapandemic, asi ngatingati kutanga tazokana kuti chakamboita kuti COVID-19 yacho iwande chii kubva taimu yenovhemba kusvika patakazosvika pachristmas nenyuye. Zvanga zviri zvinhu zvitatu. Chekutanga, hatina kunyatsotora seriously matanho anofanira kushandiswa ekudzivirira COVID-19. Inyaya yekungoti social distancing, kungomira kufamba-famba, kuvhara munhu nemuromo tichishandisa zvivharo zviya zvatinotima masi uye kushandisaaeyeyovesa maoko. Izvo zvipapa inela akawanda vamwe vanhu vachipota atiitombeziva kuti iriponeta akaona anorwara nayo. Nechetana chechipiri, ine zvikoro zvakavhurwa kuti vati vana vanyore bvunzo dzavo. Apa vakazoenda kudzimba dzavo matanho aya angaa kunyatsotorwa, vamwe vana vanga vakatitakura izvi. Echitatu, vanhu vazhinji vakauya kuzoelebesa Christmas nenyuye, ivavo vakasika zvakare ichi kunyanyanya vaibva kusouth africa asi iri mamwe macountries anepassport anoziva kwedu traveling vakakura.
Tiri kuonawo iye zvino Dr. Manangazira kuti paita kuderera kwemainfection nendufu dziri kukonzerwa necovid-19, tingati here paita shanduko?
Tiri kuona kurereka kwemainfection dao. Asi padiri nyika yakanga isina chinesasco, saka for us inoramba iri outcome. Pakuderera kwaita infection hazvirevi kuti yapera. Zvinongoreva kuti tangoita pakurereka in terms of matrain. Asi kana tisina kuwana vaccine inomisa mainfection tunekuwa.
Asi muri kuona here veruzhinji vave kutevedzera kurudziro yebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization yekuzvichengetedza kuburikidza nekupfeka mamasi, kugeza maoko nekusiya mukaha pakati pavo. Vavo Dr. Manangazira, vamwe vana chiremba vari kuchemawo kuti dambudziko riri muzvipatara zvehurumende zvikuru inyaya yekuti mibhedha kuICU mishoma. Zvakamirawo sei ikoko kunyaya dzeCovid-19 nevarwere vanenge vari serious? Vanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaGodfrey Kurauone, vanova mumiriri weWard 4 vari kanzura wemasvingo, vanoti vari kudzidza zvakawanda pamusoro peutongi hwejekerere kana kuti demokirasi pane zvavari kuona zvichiitika muAmerica. Vakuraone vanoti kumiswa kuvaimbo wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite zvemhirizhonga kuUS Capitol chinhu chavasingaone chichiitika munyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe. Vanoti izvi zvinoratidza kuti utongi hwejechetere huchiri kushanda uye America inoremekedza bumbiro remitemo yaro pasina kuti unobva mumba maani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Chekutanga ndingati ndaona kuti Americans vanhu vanoda nyika yavo, vanhu vari very patriotic. Vazhinji dzimwe nguva havatarisi bato ravanobva, asi vanotarisa zvakakoshera bumbiro ravo remutemo. That is why we saw paka certification yema electoral votes. Most of the Republicans vakavhotera kusetifaya maelectoral votes against zvaikwana president wavo, something which is very rare in Africa, something which is very rare in Zimbabwe. You see the senators and MPs voting against zvoda president wavo. So zvinhu zvakanditaridza kuti vanhu vanoda nyika yavo, vanhu vanokoshesa constitution yavo. Izvozvo zvinhu zvandotarisira kuti dei zvagona kuitika kumuAfrica tingadai tiri pari nani, dei zvagona kuitika kunyika dzose pasi rose tingadai tiri pari nani.
Tomboonawo kuti ivo vaimbova mutungamiri wenyika ino yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuti vamiswe pamberi pedare vachiitwa inonzi iyo impeachment panyaya yemhirizhonga yakaitika kuUS Capitol nevari kunzi vatsigiri vavo. Munoona sei izvi? Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika yakadai seZimbabwe?
Zvangofanana nezvakaitika pacertification yemaelectoral votes. Zvinhu zvisingagoni kuitika in any of the African countries. Yekuti unotoona president achimisa pamberi pesenate achitongwa nevamwe vanoti ndo vamwe vekubato rake. Chaona kuti even maRepublicans aikwa Trump nyangwe vanotuti Trump must be impeached kunyange asisiri president. But dei kuri kuAfrica handifungi zvagona kuitika kuti mungatoti takarasima nemunhu asisiri president kuti ngati mutongo wavo semaAmericans. Vanoziva kuti isusu kana takatiti violence atiti violence, vanoziva kana tati isusu ngarikuisa bumbiro remutemo, ngarikuisa bumbiro remutemo. So inini kwandiri chidzidzo chandinoona chikutaridza kuti isusu pachedu tisati tava vanhu veZANU-PF, tisati tava vanhu veMDC Alliance, tisati tava vanhu veMDCT, we are Zimbabweans. And therefore tinofanira kukoshesa umbiro remutemo wenyika. Tinofanira kuda nyika yedu tisingatarisi kwatinobva, tisingatarisi cheche tinopinda, tisingatarisi bato ratinobva. Ndoo zvandiri kuona zviri kukoshesa panyaya yekutongwa kweimpeachment yaDonald Trump.
Tombotarisa kuti imi pari zvino makatowanikwa muchibayiwa nhomba yeCOVID-19. Makabayiwa nhomba ipi uyezve muri kunzwa sei?
Ini ndakabayiwa vaccine yePfizer. Ndakabayiwa jekiseni rekutanga. Handiraka ndakanzwa ndangorama ndichingofira, ndichingofira. Of course unogona nguwawo kuti pawabayiwa panogona kupaneka pain. That is very normal, but handina kuhwadziwa kana kurwara nazvo. Ndobva ndabayiwa rechipiri nezuro, handinazve chakandiafekta. So ndotokurudzira, ndinoona hangu kuZimbabwe vanhu zvakawanda rinokuvadza, rinouraya, rinorwarisa, rinoita sei, taurwa zvemanyepo. Ndoda kukurudzira vanhu kuti mungawana mukana wekubayiwa vaccine iyoyi, ngatiitore nokukasira tisingafungi rinorwarisa. Ikurudzira ndopa kuvanhu zvakanaka kudzivirira vanoda kuzorapiwa wawane chirwere checoronavirus.
Vanga vari kanzura weward 4 kumasvingo pasi pebato reMDC Alliance vaGodfrey Kuraone vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika mune dzimwe nyika. Masenata ebato reRepublican Party akabuda mumusangano nezuro wakaitwa kuWhite House aine chivimbo zvichitevera kusangana kwaakaita nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Musangano uyu waive wekuziya mari inofanirwa kushandiswa padambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti nyika yavo yadarika panguva yakaipisisa muchikamu chayo chechipiri mukurwisana nedambudziko recoronavirus, izvo zvaita kuti nyika iyi inyevenudze zvimwe zvinhu zvanga zvichirambidzwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 pamberi peurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 mwedzi uno. Hurumende inoti ine urongwa hwekuti nyaya yekushanyirwa kwenyika ive bhizimusi rinounza mari inosvika mabhiriyoni mashanu ekuAmerica panosvika gore ra2025. Asi kuti izvi zvingakwanisike here nematambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvekushanyirwa kwenyika pasi rose reUnited Nations World Tourism Organization kana kuti UNWTO rinoti kumbomiswa kwenyaya dzekushanyirana nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kwapa kuti pasi rose rirasikirwe nemari inosvika 1.3 trillion. Izvi zvapa kuti vanhu vanosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri kana kuti 120 million varasikirwe nemabasa munyaya dzekushanyirwa kwenyika pasi rose. Mutungamiri weHospitality Association of Zimbabwe vaClive Chimwanda muhurukuro nemapepanhau akasiyana-siyana vanoti vanotarisira kuti muna 2022 zvinhu zvinenge zvogadzikana munyaya dzekushanyirwa kwenyika. Zimbabwe pasi pechirongwa chinonzi National Tourism Recovery and Growth Strategy ine urongwa hwekuti panosvika gore ra2025 nyaya dzekushanyirwa kwenyika dzinenge dzounza mari inosvika mabhiriyoni mashanu. Ko urongwa hwehurumende hwekumutsiridza kushanyirwa kwenyika hungashanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda.
Target yacho ye5 billion inobatika by 2025 nekuti Zimbabwe yagara iine zviyevedzwa zvakawanda. Big Falls, ana Kariba, Great Zimbabwe, kuzoita ana Eastern Highlands, ana Hwange National Park, tine Big Five maanimals. Chirongwa chinokwanisa kunge chichiitika.
Vatiwo
pane patikuda kuti pange pachitarisiswa pekuti chirongwa ichi hachifani kunge chichitarisira vanhu vekunze chete kuti vave vashanyi kuZimbabwe. Chinofanira kutarisa iye yatinotiwo local tourism, nekuti izvozvi muri kuona nyaya yekorona yatinaye. Zvinhu zvokwanisa kuramba zvisina kugadzikana kwemakore mairi kana matatu vanhu vachitya kufamba kunze ava. Nedzimwe dzatinombozoti dzimwe nguva nyaya dzepropaganda dzinomboitwa nevavengi vachinanga Zimbabwe. Saka taifana kutarisa isu takatarisa yatinoti local tourism. Saka masalaries anofana kunge achitarisiswa nemastandards of living achitarisiswa ndiko kuti tibate vision 2030 yekuva upper middle income country by vision 2030.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo
mukatarisa tourism ndiyo yakarohwa zvakanyanyisisa ne COVID-19 nemalockdown. Saka saizvozvo zvinochiriva kuti chinangwa chehurumende chekuti tiwe tave netourism inosvika $5 billion na 2025 hazvichagoni kuitika nokuti tarasikirwa nemakore maviri 2020 ne 2021. Saka saizvozvo tichazoda kutanga kusumudza 2022 tourism iyoyo kubva pasi pasi chaipo. Saka naizvozvo tumwe mapazi tourism tunenge twatonyura zvinoita kuti zvisazogone kuita kuti tourism ibate zvakatarwa nehurumende.
Muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane matambudziko maviri pakumutsiridza nyaya dzekushanyirwa kwenyika.
Dambudziko rekutanga nderekuti tese tinoziva rikune COVID-19, matourists haasi kufamba sezvinotarisirwa. And muZimbabwe vanhu vari muno varombo havakwanisi kuenda kumatourist attraction areas. Saka tinotemba iva vekunze vasi kuuya. Saka mare hakuna kutourism sector. Makambani mazhinji ari panjodzi yekuda kuvhara. Njodzi yechitwo ndeye political instability muZimbabwe. Iri kukonzeresa kuti une vamwe vechisungwa vekuopposition parties kunyanya. Zvimwe zviri kusungirwa vanhu hazvina maturo.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Mashambadziro anoita Zimbabwe vanonyaya kushambadzira kune vanhu venyika dzekunze. Hasatanyaya kuona vachishambadzira Zimbabwe nekugadzirawo atingati maproducts angakwanisa kunge achishandiswa nevanhu vanogara muno muZimbabwe yatingati domestic tourism. Then chimwewo chekupedzisira chandinoona chingangoda kuvandudzwa inyaya dzekuti iyowo Zimbabwe yachona haisi kuzvipawo zita rakashata here munyika kubudikidza nekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Nyanzvi dzakawanda dzinoti nyaya yenhomba yeCOVID-19 iri kupa kuti vave netariro yekuti nyaya dzekushanyirana dzichatanga kufamba zvakanaka mugore rinotevera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira hurumende pamwe nemasangano akazvimirira ane zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa vanhu nezveCOVID-19 kuti vawedzere zvirongwa zvavainazvo kuitira kuti vanhu vawane ruzivo rwakakwana. Dr. Tinotenda Simemeza vaudza Mike Hove kuti vanotsigira maonero aya nekuti zvichabatsira nyika mukurwisa denda iri.
Manamba atiderirei this week kupfuura emavhiki apfuura. Zvinova izvo zvinokwanisa zviri kubetserwa nelockdown yatinayo izvezvi. But tiri kuona kuti manamba acho achiri akawanda compared to achaiwana last year. Vanhu vari kufa nechirwere checovid vachiwedzerei, vanhu vari kupinda muzvipatara vachiwedzerei, uyezve vanhu vari kutesta positive vari vachigara havo mudzimba vachiwedzerei.
Pane vanhu vasi kutevedzera mutemo nemhaka yekuti vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana. Zvii zvingaitwa munyika kuitira kuti chirongwa ichi chelockdown chishande nemazvo, tisaona nhamba iyi ichienderera mberi ichikwira?
Okay, I think zvinhu zvatinofanira kuita mushandira pamwe semhuri uyezve semacommunity kuitira kuti tibetsere kuti chirwere ichi chisapararire maningi. I think nyaya yekuti information kutaura kwainoitwa inofanira kunge ichitaura munzira yekuti vanhu vanokwanisa kuprepare for malockdown aya so that vaplani kuti zvekudya neso forth kuti zvikwanise kunge zviripo. So I think nyaya yecommunication nyaya yekuti tinofanira kubetserana semhuri semacommunities kuti tikwanise kurarama munguva iyi.
Ndave nenguva yakatirebei tichizeya nyaya yezvecovid-19 takanzwa munhu achinge achiti aiwa vari kushamisika nenyaya yekuti hanzi pane zvipatara zviri kutesta for chirwere checoronavirus mahara, ivo nguva yese iyi vanga vachibhadhara $60. Ruzivo riripo here munyika pamusoro pezvechirwere checovid-19? Vari kuziva here kuti kune zvipatara zvekutesta mahara?
I think vanhu izvino vava kuzviziva kubvira pazvikataurwa. Inyaya yekungoti maybe the way communication yanga ichiitwa vanhu vanga vasiri kuziva. Ngeuyezve hatisati anatsoziva kuti zvii zviri kuitika kumasatellite clinics ikoko, but zvakanzi izvo vave kutesta chirwere checovid mahara. Zvinova izvo zvatinokurudzira nenyaya yekuti tinofanira kuramba tichinatsoona mastatistics edu nemazvo. Enge tinokurudzira kuti kana zviriko zviri kuitika ngazviitwe kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kutestwa uyezve tizive kuti chirwere chiri kunyanya kuparara munzvimbo dzipi.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza, nyanzvi munyaya dzeutano, vachitaura vari paRunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere checovid-19 munyika. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8 PM manheru ano.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. China yovimbisa kupa Zimbabwe mushonga wenhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Muzvare Joana Mamombe vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yavanoti havana kupara. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muAmerica. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.